Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina gumi guru 3 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanotengesa mumugwagwa muchinhoi vodzingwa nemapurisa kuitira kuti muenzi anova mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vawane guta rakachena. Urongwa hwekukwenenzvera lithium munyika hombosendekwa parutivi. Mbava dzinonzi dzaba mari inosvika 4 million kuBulawayo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police akabatana nekanzuru yechinhoi aswera achiita wakiti nagonzo nevanotengesa mumugwagwa vachivarambidza kuita basa ravo pamberi pekushanya kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa muguta iri mangwana. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vanove mukuru wezvikoro zvepamusoro zvose kana kuti chancellor vachange vari paChinoi University of Technology apo vanenge vachipfekedza nguwani kana kuti graduation kwevakapedza zvidzidzo zvavo. Sechave chigariro panenge pachishanya mutungamiri wenyika kune dzimwe nzvimbo munyika, mapurisa anga akapakatira zvombo afumobata jongwe muromo achitandanisa vanotengesa mumigwagwa. Mumwe adzingwa pedyo nechitoro chikuru chePick n Pay muChinoi, amai Lokadia wazere mhaka vati vanzi vambomira basa kusvika mukuru aenda.
Vamboti chimbosuduka izvishoma munozodzoka kana graduation yapera.
Amai vazvare mhaka vati apa ndipo pavanowana raramo yavo uye zvinorwadza.
Isusu ndopatowana napo, but atingapikisa kana vachinge vati sudurukai. Tinosuduruka.
Mumwe anotengesa mabhandi nezvimwe achanoda kuzivikanwa nezita rekuti Wasu ati kwemazuva maviri aya vatarisana nenzara. Asi mumwe anotengesa mumigwagwa vamavhelasivhera vanoti hapana chakaipa kuchenesa guta kana kuchiuya muenzi mukuru.
Ndinotokwanisa kuti vamwe vachatotambudzika kunyange zvazvo zviri zvemazuva mashoma, asi kana nga storina mari muriwo achatoshaya muriwo.
Mutauro wekanzuro yechinhoi vatichaona mulauzi vanoti mapurisa avo ari kungoita basa ravo semazuva ose.
Ichokwandi kuti maexercise atinogara tichingoaita nguva nenguva nekuona kuti vanhu vabva pakutengesera patisingatendere. Hatimire kuita basa nokuti pane occasion iripo ayo tagara tinongoita basa kuti vanhu vagare vari.
Mutauri wechimwe chikwata cheCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vapromise mukwananzi vanoti zviri kuita vaMnangagwa ndizvo zvaingoita vaimbove mutungamiri wenyika Mushakabu Robert Mugabe.
Hapana mutauko watiri kuona pakati peutungi hwavaMugabe nevaMnangagwa. Tiri kuona kuti vese vanhu vanotya vanhu. Kwese kwavanoenda panofanira kuti pasungwe vanhu, pazvingwe vanhu kuti vadzarurire nzira vafambe. Zvinoratidza spiriti yeutongi kwete spiriti yeutungamiri. Asi chakanyanya kutinetsa isusu ndechekuti pari zvino zvinenge zvatowesi kupfuura nenguva yavaMugabe, zvekushungurudzwa nekusungwa kwevanhu kana vamunanga kwatinge vachishanyira nharaunda yakasiyana siyana.
Asi mushandi mukuru pamuzinda webato rezanu PF vafarai marapira vanoti kubviswa kwevanhu mumigwagwa kana mutungamiri wenyika achishanya zvine chekuita nekuchengetedzwa kwavo.
Paka pane matsano akawanda wanda nekachitariswa nosangana kuchengetedzwa kwemukuchengetedzwa kwevanhu vemunharaunda nezvimwe zvakawanda wanda zvinenge izvi ndizvo zvinofanirwa kuti vanhu vangu kuti mukuru wenyika haasi munhu nje ndosaka achisharudzwa nenyika yose kureva kuti mukara anenge anaro hazikubasasaka nemunhu semunhu anenge asina basa nje mafambiro ake nemachengetedzero wake haafanani nemunhu wese.
Vanhu vakawanda munyika vanorarama nekutengesa mumigwagwa sezvo munyika musina mabasa. Vamunangwagwa vachavhurawo zviri pamutemo mahofisi ekushandira pakati pamwe nedzimba dzinogara vana vanenge vachidzidza pachikoro ichi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mashoko achangotambira anoti mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vazivisa vatori venhau kuti pane mbavha dzange dzakapakatira pfuti dzaba mari pane rimwe bhanga remubulawayo. Kunyangwe mapurisa asiri kutaurira mashoko avo kuti ibhengi ripi, bepanhau repadande mutande reZim Live rinoti mari iyi yabiwa paEco Bank. Mapurisa anoti ari kuenderera mberi nekutsvaga vanhu ava uye ari kukurudzirawo vanenge vaine umbowo kuti vavafonere panhamba dzinoti 0242703631 kana kuti paWhatsApp nhamba dzinoti 0712800197. Mapurisa anoti maitikiro aitika zvinhu izvi anoratidza sekunge pane mumwe mushandi wemubhanga iri ari kuziya zvaitika. Muteedzeri wegurukota rezvezvicherwa vaPolite Kambamura vanoti hurumende yamborerutsa mutemo wayo wekuti vari kuchera lithium vavake makambani ekuikwenenzvera munyika kuti Zimbabwe iwanewo mari yakati wandei pazvicherwa zvayo. Vakambamura vataura izvi kune pfenyuro yeReuters uye vati danho iri ratorwa sezvo mitengo yechicherwa ichi yadzikira zvakanyanya pamusika wepasi rino. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevari munzvimbo dzine zvicherwa reCenter for Natural Resources vafarai maguhu.
Zvaifanira kuitwa ndezvekuti maplanta aifanira kutanga avakwa tisati tatanga kuchera lithium. Asi Zimbabwe yakaita sekunge yakabatirwa shamhu yekuti cherai lithium ende mukasachera vanhu vanofa. Saka machina vakaona kudesperate vatanga tiinawo ndokutora mukana iwoyo vakachera usiku nemasikati.
Vaiburitsa lithium yakawanda zvakadiva mago.
Mamwe makambani aibuditsa about 1200 tons per day. So mukaona vakutaura zvavari kutaura izvi, vari kuziva kuti vakasomora zvese zvavaida kumora. Amashoko ekuonekana ekuratidza kuti hatichina chatiri kunyengerera munomu.
Asika vari kuvimbisa vanhu kuti vachaedza kuvaka maplants aya kana kuti mafactory ekukwenenzvera chicherwa ichi.
Maplant avari kutaura aya hapana plant ichanyatsa kubuda isvinu nekuti lithium yacho yazara kuchina. Hapana chinovakurudzira kuti vachivake plant muno muZimbabwe. Saka mukana wakatodarika uyu takufanira kutotarisa zvimwe. Otherwise zvelithium aiwa zvakatodarika mukana wakauya ukatoenda. Semaurira akaita mukana wemadiamonds akauya akaendazve, takutotarisa the next mineral atizivi kuti inenge iriputika kupi iyoyo.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevari munzvimbo dzine zvicherwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare. Vatereri tinokukurudzirai kuti mubatane nevamwe paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Zvamunoita ndeizvi, munokwanisa kuenda paWhatsApp penyu modzvinya pakanzi updates. Kana madzvinya ipapo motsvaga VOA Shona, mukaiona mobva matifarira kana kuti press like. Dzimwe nherera dzakaremara munyika dzinoti dzave kumanikidzwa kusiyira chikoro panzira nekushaya magwaro ekuberekwa kana kuti birth certificates anodiwa pakunyora bvunzo kutangira pagrade 7. Godfrey Mutimba anotipa zvizere.
Vachitaura pamusangano wakaitwa nesangano revechidiki reSocial Economic Action and Transformation for Humanity kana kuti SET, mukupira kwesvondo rapera kuutsinda kwachivi, vamwe vechidiki vakaremara vakaita samuzvare Melody Gotoza vakati vari kushushikana nekutadza kuendera mberi nechikoro.
Zvino ndakadai ndakatogumira grade 7 asi kuti ndizoenderera mberi pakava nhau yekuti 1 koro kure 13 kilometers ndotozosvika makumbo angu anoita nekuti niurema hwangu huri kumakumbo. Ndochitiona dzekuti vabereki vedu vamwe vakatoshayika uye nhau dzemabhethi handitorina vanogara nezvanotochambura kuti wadiineni kuti ndiwane bhethi randingashandisawo kuti ndikwanise kuverengawo pakati pevamwe vanozvitari munowo muzimbabwe.
Mumwe mukomana wechidiki akaremara makumbo vapanashe Marega vanoti dzimwe nguva vanosangana nedambudziko rekuti zvikoro zvinenge zviri kure.
Tine matambudziko atiri kusangana nawo akaita sekushayawo mari yedzidzo kana kushaya mudziyo yekufambisawo sakaita seshangu kana mawiche kana mabhasikoro. Ini ndotokwanisawo kuchovha bhasikoro asi makumbo angu haakwanisi kufamba distance yakareba.
Mukuru webasa musangano reSET muzvare Tendai Mafuka vanoti vari kushushikana zvikuru nematambudziko arusangana nevakaremara vechidiki.
Pakazobudawo zvaisiririsa kubva kuvanava kunyanya vana vakaremara panhau dzekushaya mabhethi nezvitupa uye nhau dzekuti vakachengetwa vakabva apa vakaenda apa pamusoro pekushayikirwa nevabereki. Vamwewo havasi kuenda kuzvikoro pamusoro pekushaya mari yekubhadhara uye kufamba mitunhu yakareba vachienda kuchikoro nekudzoka.
Mumwe mukomana wechidiki ane mheta makumbo vatadiwa nashe kuza kwacho vanoti chirongwa ichi chavabatsira.
Vachitadzidziswa kuchengeta bhuku handiti nekurima, saka kushandisa maoko kuti amubate maoko. Vachitadzidziswa kubika sipo.
Mukuru wesangano revabereki vane vana vakaremara reZimbabwe Parents of Handicapped Children Association vaRonald Mazango vakurudzira hurumende kuti ibatsire vechidiki ava.
Totiye hurumende yogadzirawo polisi woyo kuti vanhu vanohurema musanyanya kuvaomesera nekuti vagara vane zvidzamirwa zvavo. Nekuti hurema nokushayiwa kazhinji zvinofamba zvakabatana. Zvakavarire vezvitupavo vagadzirewo kunzwisisawo kuti vangatsvaga imwe nzira ipi yekuti vana vakuru ava vakwanisewo kuwana zvitupa vandopindawo basa, vavhurawo mabhengi akaunzi, vavhurawo mawalets, vatengewo mudziyo chero panogoverwa nhaka paestate asasara kumashure.
Vanoti mutemo uripo wokutora magwaro kune vasina vabereki unoda kuti paite vafakazi vakawanda uye vekumaruwa vanogara munzvimbo dziri kure nekunotorerwa magwaro aya zvinoda mari dzemabhazi dzakawanda. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota remukati menyika vakazembe-kazembe sezvo vasati vapindira mibvinzo yedu. Asi munyori mukuru mubazi regurukota remasvingo Dr. Admo Pazvakavambwa vanoti hurumende hapana wainosiya pazvirongwa zvese kusanganisira kubatsira vakaremara sezvakataurwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Mutungamiriri wenyika Comrade Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa vachiti kohomedza mantra yekuti leaving no one and no place behind.
Mambo Chimbani Magudu vakafa mugwadi avo vasingaoni vanoti vana ava vanokwanisa kuwana rubatsiro kubva kumadzishe nemasabhuku.
Saka tinokurudzira vakaremara vose vangadai vakakundikana kuenda mberi nechikoro kana kuti vari kukundikana kuenda mberi muzvinangwa zveupenyu nokuda kwokushayiwa matsamba ekuberekwa ekuzvarwa iwawa kuti vaende kumadzimambo avo kubudikidza namakanselers namasabhuku namasadunhu vaendese kumadzishe vanonyoregwa matsamba iwavo.
Ongororo yakaitwa muna 2020 nesangano reZimbabwe Human Rights Commission yakati vana vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu 2.3 million havana magwara ekuzvarwa nawo kana kuti mabirth certificates. Ndakamira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Malawi yaparura urongwa wekugovera vanhu chikafu mudunhu rechikwakwa. Paine urongwa wekupa vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru zvinomwe kana kuti 5.7 million zvekudya. Kusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wapera kwakonzera matambudziko akanyanya mudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Vanoona nezveutano muLebanon vanoti Israel yauraya vanhu vatanhatu payabhomba nendege imwe imba yemudirikidzanwa muBeirut, guta guru reLebanon. Israel yati yabhomba nzvimbo mazana maviri ikauraya varwi veHezbollah gumi nevashanu. Nezuro Israel yakazivisawo kuti mauto ayo masere ainge aurayiwa muLebanon. Israel inoti iri kurongawo kudzosera kurwiswa kwayakaitwa nemusi wechipiri neIran. Vamwe vanoti Israel inogona kurwisa pari kugadzirwa zvombo zvenuclear neIran. Asi mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati nzvimbo idzi hadzifanire kurwiswa. Vashandi vakawanda munyika vari kuchema-chema nedanho reReserve Bank of Zimbabwe rekudzikisa uremu hwemari yemunyika yeZig nezvikamu makumi mana nezvina kubva muzana, vachiti zvakakanganisa zvakanyanya mihoro yavo yavanotambira iri mumari yemunyika pamwe nemari dzavanga vakachengeta dziri muZig. Danho iri rinonziwo rakaita kuti mitengo yezvinhu zvakawanda ikwire muzvitoro iyo mihoro isina kuwedzerwa. Vashandi vakawanda munyika kusanganisira vehurumende vanonzi vachiri kuwana mari dzemihoro imwe yacho iri muzvidimbu zvemari yemaZig. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutulincube vakazivisa nezuro kuti hurumende yavo iri kuronga kuvandudza mihoro yevashandi vayo senzira yekuvadzivirira kubva kumatambudziko akonzerwa nekushaya simba kwemari yemunyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revashandi vemugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vaRuben Kurebwa Jabangwe Nomboka pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vaSnowball Tongogara akatanga nekubvunza vaNomboka kuti chii chavari kuchema-chema nacho sevashandi kunyanya.
Isu sevashandi tiri kutsva kumutsana nekudumbu. Mitengo iri kuiswa haisi kutarisa mushandi, ndochekutanga chaicho. Chepiri chacho, mari yacho yavanoti ziki hazena mutsva vakatiudza kuti iri kubhekwa negold rinove ratinomaina isu vashandi. Tikati hapa mwezvichaita nani nekuti gold riri kukwira mutengo, asi ziki riri kudonha mutengo zvinotyisa. Tikanzwa zvekare rimwe remagamba edu vanove vamutsvangwa vachiti zita rekuti zigi vari pakune mukuru wenyika vanove purezidendi wedu vamunangagwa. Kanzi kusimba kwakaita purezidendi wedu vamunangagwa ndokusimba kwaita zigi, but nemadonhero araita handizivi kuti purezidendi munangagwa vachiri kurida here zita rekuti zigi.
Regai tinzwe kuna vatongogara. Vatongogara, munoti nenyaya iri mudariro uye mashoko ataurwa navajavangwe?
Tinanga takaunzwa zigi nyaya yekustabilize our current and to turn inflation. Nyaya yakanga yanyika inflation and arabizeti yakazoona zvakakodzera nenyaya yepressure inenge kupa on the forex yakazoona kuti ichiti value tickets saka arabizeti yakafuta react as a way of addressing because pressure of foreign currency yakanga yakasei yanyanya so ingove moment yebiki zvigadziriswa kabva mutungamiri wenyika vachitaura kuti a duty of everyone every Zimbabwe to defend our currency and one thing we want to say is that they've noted the concerns of civil servants and they are going to look into their plight. So I think, yes, it's a painful moment, but I think government is doing everything in its power to address the issue of SIG, the whole currency at night. But I'm not sure what the bank is. Zvekuti zvigi razvidona saka vamunanga zvadinaiwa zvigi zvisiramba rakasimba riripo ingori devaluation yaitika ende hazvina kutanga kusvika muzimbabwe zvinoitika munyika dzakawanda wanda
vanomboka munoona zvichizobatsirawo here kune makambani akazvimirira nekwenyuwo kumasangano emigodhi tikaa taonawo vashandi vehurumende vachiwedzerwa mihoro
kwamajonga handiti kunyeperai hurumende yedu yavamunangagwa haina kwainotisvitsa sevashandi haina chivashandi chainacho 2017 vachipinda takamacha tichinobvisa vamugabe tichifunga kuti matambudziko edu aikonzerwa navamugabe vamutuzinyuve vakatitaurira chirungu chaityisa vakatiti taakuita anonzi maausterity measures mumapolicies ari kuiswa necurrent government anongonobata mari yemushandi mushandi wavamunangagwa ari kuhora 300 iyo yakasiya choreswa navamugabe akutekswa mari inotyisa kumapension kwedu vakaenda vakanotiisira SI 32 of 2019 yobva yatora mapension ose nyika yedu haisi kurawa nesanction nyika yedu iri kurayiwa necorruption
regai tinzwe kuna vatongogara vatongogara pindurai tinzwe
wangu vakutoita mitembo inekeshaichotangira pati nyaya yemaostenity measures anga achitaurwa aya tiri kuona achishanda zvaizvo because mukatarisa kusungaura kwakaita vana vezimbabwe makore apfuura taina maprojects akawanda achiitwa mune munyika angave marodzi angave mabridji angave madhemu mainnovation hubs tikaenda kumainini saka hatingati maostenity measures haasi kushanda ari kushanda ngatirambe takasunga matumbu nyika ichiwakwa
vanomboka chii chamungakurudzira kuti dai chaitwa nehurumende pamwe nereserve bank of zimbabwe kuti zvinhu zvigadzikane munyika kunyaya dzemihoro
ini ndinoti hurumende yedu dai yakwanisa kuvhara mwena wecorruption ndochekutanga chechipiri kuti mari yedu iite simba mari haidi politics iikonomi vamunangagwa ngavabatane navachamisa vabatane nemapolitical parties ose vavake nyika
vatongogara hanzi uori ndohwauraya nyika
hapana nyaya yecorruption iri kumhanuzira nezvayo government iri kuita zvese zvainogona kana inyaya yecorruption tinoona kuti yakanyanya kukanzuru ndo kunofanira kutanga kugadzirwa corruption then nyaya yekuti zvatibatanei navachamisa vachamisa vakatini ndasiya politics so unonomukire munhu akati ndasiya politics yatibatani
avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanupf vasnobo tongogara vari parunare muharare manzwawo zvakare kubva kumutungamiri wesangano renational mine workers union of zimbabwe vakurebwa javangwe numboka vari parunare kuchegutu muhurukuro yanga ichikokerwa najonga kandemiri westudio 7 vachuchusi vematare edzimhosva vakadomwa nebazi rinoona nezvemutemo muamerica vari kuti vadonald trump vakaita zviri kunze kwekodzero yebasa ravo semutungamiri wenyika apo vakamanikidza vakuru vehurumende pamwe nemuteedzeri wemutungamiri wenyika vamike pence kuti vaedze pidigura kukundwa kwavatrump musarudzo dzemutungamiri wenyika dzemuna 2020 asi vatrump vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti havana mhosva yavakapara uye zviri kuitwa ndezvematongerwo enyika mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga westudio 7 abata gweta vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vakennedy masie
Swa chuchisi apa vakunzi vagadzira gwaro rinokwana kuita 165 pages iro rikuongorora zvekare richipenengura kukanganisa kwakaita vaTrump kana kuti kuda kupandukira hurumende kwarokunzi vakange vada kuita muna November 5, 2020.
Mungajekesa here kuti chinangwa chegwaro iri ndechipi?
Gwaro iri chinangwa charo chiri kunzi ndechekuti nyaya dzavaTrump dziri mumatare dziramba dzichienderera mberi. Uyezve igwaro ruku yatingati pachirungu rikuita narrow down inganzi ma issues arunzwa Trump vanogona kuva vakakanganisa ivo vari president wenyika panguva yacho iyoyo.
Anotaurwa varare chirungu rokuti immunity vaTrump vachinzwa nekudzivirirwa kwavangawane. Pakamira sei papapo?
Hongu Supreme Court yakataura kuti vaTrump kana kuti mapresidents anenge ari anenge akaita zvaanenge akaita vachiri mapresident ane immunity. VaTrump vanogona kuva vane immunity pazvinhu zvavari kunzi vari kupomerwa. Hongu Supreme Court yakataura hayo izvi ichinangana nekuti vaTrump vanga vari president parokunzi varunzi vakaita zvinhu izvo zvari kupomerwa zvokupandukira inyika. But nyaya idzi dziri kumatare hadzisati dzabviswa, dzichiripo, dzichiri kuendera mberi. Kuendera mberi kwadziri kuita ndezvokuti kuchave kuchida kuinterpretwa decision yakaitwa neSupreme Court.
Nyaya idzi dzingatadzisa vaTrump here kuramba vachikwikwidza musarudzo iri kuuya?
Handione sekuti nyaya iyi ingave ichipinda mudare before my elections, nekuti tiriona kuti dzimwe nyaya dziri kumasure uku dzichave dzichizotongwa hadzo after my elections. Saka hapana chingave chichikanganisa kuti my elections aya tikuona achiitwa next month kuti angave achimiswa kana kukanganiswa. Zvinhu zvakuitwawo nevachuchisi vachida kumbiridzawo nyaya dzavo dzavari kuda kuzounzawo kana kuti kuzogadza pamberi pematare aya ari kutonga vaTrump kana my elections apera.
Gweta vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas. Yave nguva yekuti imi vateereri muzvitaurire Mega zvamunofunga.
27 makadini mose zvenyu nebasa renyu munogona. Nhaye vakomana nehudiki hune nyika yeZimbabwe, mapresident matatu ndeekuita sei? Tokuita mavice president mairi kwozoita president chaivo itatu ndevekuita sei navo? Dai Zimbabwe yange kakura senge South Africa, abva taisirwa mapresident kana 5 izvi uchinzi havevi KwaZulu-Natal vanoda president wavo, vechisutu vanoda president wavo.
Manera akanaka vashamarari veStudio 7 nevatereri veStudio 7 mese. Ini ndinofara zvikuru, asi ndinonyunyuta zvikuru nemabatirwo ari kuita vanhu muZimbabwe negavhumendi yedu isina hanya nevanhu, inotengera madzishe mota, isina kana basa nenzara ine vanhu vazhinji vari munyika vari kutambudzika nenzara huru kwazvo. Saka ndinoti izvi, naivo madzishe aratidza kuti chero tigere navo kunzvimbo kwedu havasi vanhu vanhu vatinoti vangatitungamirira.
Vana Chibaya ndohakusungwa manje, vana Chibaya ndohosungwa, asi vana Muvhevhi vakangoita game catch and release. Vana Chivhayo vasati vatombosungwa, hapana munhu akatomboenda kunomubvunza. Vana Chimombe avava ndezvekungoda kubata vanhu kumeso. Vana Inetalifaya vese ava vari kuita zvavanoda neupfumi hwenyika. Vana Wadya Jenao vari kungoita uoro. Vana Dexter Nduna havasi kusungwa, takarasimana navo naRebo Chibaya. Vaiita sei kungomuvengera kuti ndiwe opposition party? Munangagwa wako shangwari mnangagwa tuli kunyepera. Mugabe anga ari much far better than you.
Pa Studio 7 maswera sei? Hama dzangu, inini changu chichemo chinongori 1. Vaimboita zvemadhona zvechristian care vakazotiramwira kupi gore rakaoma kudai? Government hainenge isisina shungu nesu, handichanzwisisa zvakuitika. Takamboti wanei tuchibage kumashuru kuna June, kutanga kwa June. Garuni rimwe chete, vamwe magaruni matatu, vamwe wakaita rombo rakanaka kwaona mabhaketsi maviri. Asi nekuda kwouwandu hwevanhu vamwe ari 8-10, tumbudzi tatave nato tapera nekutenga ngeswa tichitsvaga hupfu. 10 kg $7, hakuna kana chikafu chokuti vanhu tirarame. Vanhu takurarama nematamba, matamba munomaziva kuita ekugocha cheo cheo.
Pamusoro pa Studio 7,
Ndongoda ngopindura vanhu vaviri apa vataura.
Vedwe gateze kuti kana
aiwa tinotenda vatereri nguva yedu ndo yadyanana. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutarisa matambudziko aunzwa nekusamira zvakanaka kweupfumi kunyanya kumadzimai. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda bakuvi